maonero arikuita Britain ndo maonero andagara ndichiita nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano recommonwealth. Saka isu patakatonzwa sekretariat yecommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke, ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona, nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana. Ukatarisa sarudzo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo, tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapata anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete nevaya vano vemasango anakazvimiririra yatingati civil society, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungoshungurudzwa. Saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzokere mucommonwealth. Saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain.
Saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave parinani vaizvitora kupi?
Mamirira akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe asininga anogona kuita kuti ari kuona ari kure asanyatsoona kuti zvinhu zvakamira sei, nekuti picha inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka, hapana matambudziko. Saka anenge asina kunyatsoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyatsomupa zviri kunyatsoitika chaizvo chaizvo, anogona kufunga kuti hapana zveshokwadi, pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muZimbabwe. Asi chokwadi chaicho chaicho ndicho chabuda pakutaura kweBritain kuti ayo hapana chachinja.
Zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi, munoona kunge pane zvinenge zvachinja here?
Aiwo hapana chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo. Chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo, asi ari kunze anofanira kushandurwa. Saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga haina maelections ainohwina. ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina. ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobuda musimba akanti inoruza simba. Saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita. Saka iri maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja.